Mutongi wedare repamsoro re High Court va Joseph Mafusire vatura mutongo wekuti kambani yaichera mangoda kwamarange yembada Diamonds yakabvisirwa muchina yayo yekucheresa mangoda panzvimbo iyi zvisiri pamutemo. Mumutongo wavo vamafusire vati michina yekambani iyi inofanira kuramba iripo kusvikira nyaya iri kukwikwidza kumatare kuti irambe ichichera mangoda aya yapedzwa kuzeyewa mumatare. Zvaturwa nedare zvatsinirwa nerimwe remagweta ari kumirira hurumende panyaya iyi, Valois Uriri.
Dare rangoti iro vembada vakabviswa pamugodhi wemadiamond zvisiri pamutemo, asi zvakadaro maresines avakanga aexpire naizvozvo havabvumidzwe pamutemo kuti vange vachimaina madiamonds iyayo.
Asi vauriri vati havasi kubvumirana nemutongo waturwa nedare vachiti vachakwidza nyaya iyi kudare repamusorosoro resupreme court vachiti hurumende yakapa makambani aya mwedzi mitatu sezvinodiwa pamurau kuti vabvise michina yavo kuminda yemangoda kwamarange.
Hatiwirirane nepataurwa nedare kunzi vakabviswa zvisiri pamutemo. Isi tinoti vakabviswa zviri pamutemo, nekudaro tiri kukwidza chisungo ichocho kudare guru resupreme court.
Mutongi wedare ati kambani yembada Diamonds ibvumidzwe kuisa vanhu vayo vanochengetedza michina iyi kudzamara nyaya iyi yapera kuzeyewa mumatare. Izvi zvinotevera kudzingwa kunonzi kwakaitwa vashandi vekambani iyi nemapurisa akaenda kunochengetedza kwamarange zvichitevera kurambidzwa kwakaitwa makambani ese aichera mangoda kwachiyadzwa nehurumende kuti aenderere mberi nebasa. Zvisinei, vamafusire vati mbada Diamonds haibvumidzwa kuchera mangoda kwachiyadzwa sezvo isina kumutsurudza resines rayo rekuchera mangoda sezvinodiwa nemutemo. Hurumende yakadzinga makambani ese aichera mangoda kwachiyadzwa ichiti akanga asina kumutsurudza maresines awo, uye makambani aya anga achiramba kubatana kuti aombe kambani imwe chete. Izvo zvinonzi nehurumende zvaizoita kuti inyatsokwanisa kuongorora mafambiro aiita mangoda kwachiyadzwa. Mutungamiriri nyika vaRobert Mugabe vanoti pane mari inodarika mabhiriyoni 10 nemashanu emadhora $15 billion yakanyangadika mukutengeswa kwaitwa mangoda nemakambani aichera mangoda kwamarange. Kunyange hazvo vaMugabe vakataura izvi, hapana kana munhu mumwe chete atasungwa achipomerwa mhosva iyi. Izvo zvakonzera kuti vemapato anopikisa vanyunyute. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.